kuti yaiva kuu here kana kuti yanga ikubviswa nechisimba. Saka tinoona kuti nyaya yeZimbabwe haina kuzenge ichipinda pane kuti nyika dzakawanda dzinenge dziri kutambira zvakaitika muZimbabwe nekuti vakakwanisa kuzozviita kuburikidza nebumbiro remutemo, kuburikidza nemakotsi, kuburikidza neparliament. Saka haina kuzenge iri discussion iri priority pane pandandiri mumo summit umomo. Asi chabuda ndechibvumirano chekuti hurumende dzichange dzichibviswa nechisimba, Africa Union neEuropean Union hadzisi kuzotambira urongo hwakadaro, ende zvirimo mudeclaration rabuda.
Ko kune mimwe misangano iri kuitwawo kumucheto womusangano mukuru uyu, vari kutiwo kudii nenyaya yeZimbabwe?
Kune mimwe misangano iri kuitwa panyaya yeZimbabwe. Tingangoti munoziva kana pakaita nyaya yeZimbabwe mamirira yazvakaita ndeyekuti pakaitwa atingati maapproaches akasiyana-siyana yekuti vanhu vakawanikwa zvakare vachiratidzira vachifara neurongwa yekuti vamugabe vange vachibva pachigaro. Pakazoendaya ndataura yekuteera constitutional means. Saka panyaya yeZimbabwe ndiri kuona mumisangano yese yandapinda inyaya iri kutambirwa kuti murume uyu anga adzvinyirira vanhu zvakanyanya.
Mukuru wesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo vamishe kugondo vari parunare kuIvory Coast. Dr. Roderick Machekano vesangano reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA vanoti mutungamiri mutsva wenyika ava Emmerson Mnangagwa vanofanira kushanda zvakasimba nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti vavandudze zvinhu munyika. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Machekano.
Tinova nokutarisira, pane tarisiro huru chaizvo nechiitiko chakaitika ichi, kuti pachava nemushando vanhu in general vanotarisira kuti mabasa neeconomy zvichava zvinochinjwa, vanhu vagova vanozvishandira vachiriritira mhuri dzavo. Saka tariro ihombe kupambera.
Vana veZimbabwe vari kunze kwenyika ndimi vamwe vanhu vanga vachitarisira ushando kuZimbabwe, zvikuru kuti vamugabe vanga vachibva pachigaro. Zvii zvamungataura naizvozvo?
Isu vose vana vari mhiri tinotarisira izvo kuti chikuru chinonyanya kudiwa kuti vanhu vari mudiaspora vakwanise kuvhota. Saka tinotarisirawo kuti vamunangagwa vachatipa mukana wokuvhota tichitsigira maprograms anenge achida kuitwa nehurumende, asi tichinge tapuwawo simba rokuti tidetermine our future. Kana zvinhu zvikatinakira hatizivi, ramangwana togona kudzokera kumusha tigonoshanda pamwe chete nevamwe.
Pane kurudziro yekuti paumbwe hurumende inofanira kubata matomu. Imiwo sechizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika muri kutiwo?
Uyu mubvunzo wakanaka. Ndatombobvunzawo muchirongwa chatatinacho pamadiscussions atatichiita kuti izvo kuti paitwe mareforms, maelectoral reforms anofadza vose, maopposition naiyo musangano uri kutonga. Tinotarisa izvo kuti Electoral Act haisi kupindirana neconstitution. Saka tambe tichibvunza kuti dai paitwa nguva kuti zvinhu zvigadziriswe so that patinoenda pakunovhota apa munhu wese anongo accepta maresults nemabudiro aanenge aita, nokuti tinenge taane yatinoti iyo level playing field.
Vamwe vanoti nezvatarakidzwa nemauto zvinogona kunge zvisaitika zvakare mune ramangwana kuti nhandare inge iri level. Munoti
ini zvangu ndinoona sekuti mauto akatoita basa rawo raakanga achifanirwa kuita ende akatopedza. Zvinhu izvi vasiyira manje kuvatongi venyika avo vanoita politics. Ndo chinhano chandiri kutarisirana nacho kuti zvoteera izvi zvava zvemapoliticians kuti vagadzirise mitemo kuti zvinge zviri mugwara.
Ramangwana renyika takatarisa munyaya dzezveupfumi, zvii zvamungataura? Nokuti tinoona kuti hurumende yavamugabe yanga iripo yanga yakaremera kumusoro setsvimbo zvikuru kuvashandi vehurumende. Imiwo munotarisira chii kuna vamunangagwa?
Runyore kupe runotaura izvo kuti pane zvirongwa zvokuti hurumende igadziriswe. Hurumende yanga iripo yanga iri top heavy, zvinoreva kuti pamusoro apa panga paine vakawanda vanga vachibata matomu, zvinova zvanga zvichiita kuti zvinhu zvichisafamba nomazvo. Asi tinonzwisisa kuti varikuda kuita streamline kuti hurumende ive efficient igokwanisa kunge ichidelivha zvinodiwa nevanhu.
Makakatanwa anga ari munyika anga akukanganisawo nemafambisirwo ehurumende, tichitarisa kuti makakatanwa akabvira mubato reZANU PF. Kwouyawo zvakare vamwe vari kuti makakatanwa iwayo ari kuwanikwawo mapato anopikisa. Imi munotiwo?
Ichokwadi. Makakatanwa anga arimo muZANU PF anova azotisvitsa patiri nhasi. Ukatarisa huku mapato wakaita si MDC inova ndio yakambenge iri bato hombe Raikwikwits. Takaona vachingoita makakatano vakambo paradzana. Tikasara tavane MDCT ana vamangoma vakaita yavo, ana vabiti vakaita yavo, vanwe vane yavo dzose dzichingova MDC. Saka ndinoona sekuti makakatano awo anga achingova anga achiitika mumapato ose.
Ramangwana kuvana veZimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika.
Vana veZimbabwe vanofanirwa kuti vabatane, especially vari kunze kwenyika, kuti izvo tive tinosapota hurumende yedu pasarudzo dzichaitwa. Iyo hurumende ichazenge yasarudzwa, ngativei tinoitsigira, nokuti peace ndio inoita kuti nyika ibudirire.
Avo vanga vari Dr. Roderick Machekano vesangano reZimbabwe Diaspora Network North America, kana kuti ZIDNA, vari parunare muHarare. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nasi izuva rekurangarira chirwere chemukondombera kana kuti World AIDS Day, apo bazi reUnited Nations reWorld Health Organization riri kubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nematanhatu vanorarama nechirwere ichi pasi rose. Nyaya yekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika iri kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Vamwe vanoti mauto akaita zvakanaka, asi vamwe vachiti havafaniri kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika zvachose. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu, avo vanomborerekera havo kuZANU-PF uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Izvozvi hana iri kubika mananga, ndiri kutya kuti kutongwa nemauto vakabata putu hazvizi donho zvakaenderwa kuhondo. Handiti kuhondo zvainzi 1 million 1 vote, ndo yakanga tiri rimwe donzo rekuenda kuhondo. Zvino kana vakaenda kuhondo vakauya vakati hakuna muachatiwa kana asi
akubonzapointi yenyu ndiri kuinzwa. Ndandangoti zvakaitwa namasoja ndoda kuti mungondipindurai kuti muri kuzvifare here kana kuti hamuzvifariri mozoendera henyu mberi hongu kana kwete.
Zvekubisa vamugaba hazvina kunyanya kuipa hazvo, asi ngavachidzokeraaaaavaMavhinga.
No, handina kubvunza zvese izvozvo, ndiri kungoti zvakaitwa namasoja munozvifarirehongu kana kwete.
Ndo vaitikonesa kubisa vamugaba izvo, muchazviziva kuti ndovanamasoja ivo ndo vaitionesa vakanga vakaiaamugaba
pachirungu maagresa. Taida kuti tibatsire vadii vatesi vari kuteta kuata mubvundu risimbi.
Oraiti,
ngoti mazuka tiri kuti nyika haitongwi nemauto. Mauto ngavagare kumabharazi, nekuti
nyika inoyambotongwa mauto nai vaMavhinga. VaMavhinga, ngatitaure zvimwe, nyika ino haina kumbotongwa namauto, ende hapana pamamboona mauto achiti ndakutonga. Please tisataure havana mbuya kumusha zvisati zvirizvo. Hakuna uto rambotonga, ende shokuti tipinde nyaya iyi mauto
kwawo. Aiwa, zvinoreva kuti ukazwa General Chiwenga vachiti nyika ino haitongwi nemunhu asina kuenda kuhondo, zvinomborevei? Isusu takanga tisikogodo nekuti takanga tisina kuzvarwa. Saka imhosva here kuzvarwa kuhondo yapera?
Vasina kuenda kuhondo ndo vatengesi, ndofunga mazviona zviri pachena, hazvidi kukuranziwa.
Takanga tisina kuzvarwa.
But regai vapere vakaenda kuhondo, vonyatsa kutisiyira.
Nyaya yeutongi hwechechetere inongoreva kuti vanotungamira vanofanira kusharwa nevanhu vachienda kumavhoti zvakanaka zvisina kuvhundutsirana, uyezve kuti mauto anofanira kugara kumabharaki. Asi kwatiri kuenda saka tikumbirawo kuti vachiri mazvombonditaurira imini kuti hezvi vamunanga kwavari kutonga vari kupedzisa chikamu chavamugabe. Ko, imi munoona here kuti gore ratiri kupinda iro ra2018 kana vamunanga gava vakatsvairwa pasarudzo sezvavakamboitwa naChebundo Kukwekwe, vangatenda here vamasoja vana Chiwenga kuti zvechokwadi munhu weopposition ngaanga vatsangira yanga vamaimudzura ngavani asi dai mutongi mahwina vanobvuma here masoja iwayo enyiwaya
vachiri manzu
musati masoja edu yava itai masoja edu kana mukateri moita sokuti mhasati ari enyu ndikukoreko ipapo right ndodzokera kuno mbudzo wamabvunza uyoyo zviripo ndozokuru pakamboita mangange between ZANU-PF neMDC masoja anga aripo nomutemo wenyika zvikanzi ngazvidzokorodziwe ende zvakadzokorodziwa masoja aripo saka ndivone kuti nhasi chii chingazoshamisa because pakatova nechiitiko ichocho masoja haana kumboramba
masoja akaramba vakaramba 2008 iya kumushure mamachi tika pakanzi presidential runoff vanhu vaitorova vanhu mumaruwa mumaharare nekupi nekupi vachinditaura kumabhesi anga ari masoja masoja ndo akarova vanhu chaizvo zvokuti fe vakatovamo vakatopondwa vanhu vamazana maviri evatsigiri vemdc vakapondwa panguva iyoyo masoja anga arimo munyaya iyoyo vamunangagwavamataura kupolitic bureau vamunangagwa vakatotaura ivo vakati vakataura vakabuda pachinda kuti masoja anga arimo panyaya yekudzosera vamugabe pachigaro muna june 2008 havana kumboinzvenga nyaya iyoyo
vamavhinga tine population muzimbabwe muno yeabout 14 million asi tikaziva nhamba yamasoja muri kutaura kuti nyika yose ino every square inch kana mita papano musoja achirova vanhu chingavavo chokwadiwo here chichi chatingati kubva kuplumtree by the bridge mutare ebinga pese pakati apa penyika pese papakatekeshera namasoja achirova vanhu zviri possible here zvamunotaura izvi
zvaiitika vachiri mazvo ndezvekudai munoziva kuti kana masoja adeployiwa at district level each district vakadaidzira pungwe pakaborohwa vanhu kana vashanu chaivo chaivo nyaya iyoyo inotekechera nenyika yose hapana anozodanzi kuzombonzikwa kuti haazivi sinoganiedza kutiyo
vadhe wamavhinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu manzwawo zvakare kubva kuna vagadzira chirumanzi vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika munhau dzemitambo vanongorora nyau dzemitambo vamomoyo vanoti vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti hapana mubati wepagedhi pavanhu vakasarudzwa kuita masokastar gore rino
masokastars ndinoti majournalist aita basa rakanaka agona chaizvo chingori chichemo changu ndechekuti pa11 vavasarudza pashayikwa golkeeper ndinodayira kuti hatingazoshayi pamakipa ose muligi kutiti vashayikwa manga achititambawo zviri nani kuita pana Lamek Nhamo kutsvaingwa timu yake zvake yanga ichitambira pasi iye akaratidza kuti anokwanisa kutamba kudikidza zvibodzwa zvakawanda zvizhinji zvacho zvanga zviri zvibodzwa zvainunura tsvaingwa ichikwanisa kuti irambe iri muleague
asi wamungafunge kuti anosimudza mukombe uyu ndiani
ndinoona rodo chinyengetere achisimudza mukombe uyu achiteerwa naDominic Chungwa ozoteererwa naOcean Mushure Ocean Mushure akanga akaenda zvakanaka chaizvo zvekuti patakasvika pakati pegore chaito kuti Mushure ahwina asi mukuzofamba kuroenda nhapo yacho takaona kuti second half yesizeni yana Mozarovenge achitamba zvakanaka zvinova zvakaafektawo matambiro aiocean Rodo Chinyengetere akatamba zvakanaka kubva gore richingotanga kusvika pahwina league uyezve kunyanyanyanya kwekupedzisira kwesecond half yeleague aibatsira vamwe vake kuti vamwise akaratidza a lot of experience and zvinoratidza kuti kana ndakatarisa pano vamwe wese vanga vachitamba gore ya pamusoro akazoto season yakunosvika pakati nesecond half yeseason akazenga sumudza masokisi akatamba zvakanaka chaizvo zvinoita kuti nditiwo anodhivha kuva pane vakomana vatatu vekutanga
ko pamurayiridzi wamungati akanyatsogona ndiani apa
pamurayiridzi ndinongopa Roman Mapeza ndinopa Mapeza nekuti ndinoona mukatarisa FC Platinum ichitamba matambiro ayo akatosiyana nemamwe matimu ese ari muleague ku FC Platinum ndo timu yatinoziva muleague inokwanisa kupira nabhora kutamba ari yakatinoti passing game kana kuti tikataka tikataka inowanikwa kuFC Platinum vamwe vanga vadaro vachikwikwidzawo ndi Lloyd Mutasa naTony Rendirai
tinotenda vamomoyo vanongorora nhau dzemitambo iko zvino ndokusiya mina Chris Gande munhau dzechindebele ini ndini Blessing Zulu.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.